manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zvive ruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19. Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori yavari kupomerwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muBritain pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hweBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveve ruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19 sezvo zvichibatsira mukuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba idzi munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubatsi rezveutano vaJasper Chimedza vaudza makirinika nezvipatara izvi kuti zvichange zvichipiwa nhomba pamwe nezvekushandisa nehurumende. Vachitsanangura mutsamba yavanyora, vaChimedza vatiwo muzvipatara zvisiri zveveruzhinji izvi madhokotera achabvumidzwa kubhadharisa vanhu madhora emuno mazana mana nemakumi matatu nemana nemaseni makumi matatu nemashanu kana kuti $434.35, uko vana mukoti vachabaya vachabhadharisa vanhu madhora emuno mazana maviri nemakumi maviri ane maseni makumi matanhatu nemana $220.64. Vatiwo hapana anobvumidzwa kubhadharisa vanhu mari inodarika yatarwa nehurumende. Imwe nyanzvi yezveutano uye vari nhengo yeparamende inomirira chinhoyi Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vachabayiwa nhomba.
Zvinobatsira sitereki bhikozi vanhu vanotrasta GP wavo vari kuramba kuti nai mama tibayai nini tatichida. But if we are looking at the roof, it's a question of trust. So I think I don't trust that you're in the wall. So I think about trust theory. Because if you say my GP, you're not going to have one who said, Pazua, said, I've got 30 vaccinations per day. You need to feel like you're going to have a cool rush and share. You're running like Sarah, I'm not Sarah.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association, vaEnoch Dongo, vatiwo danho iri richabatsira kuti Zimbabwe ikurumidze kubaya nhomba vanhu vakawanda. Vadongo vati vana mukoti muzvipatara zvehurumende nemakirinika ikanzuru vashoma nekuda kwemari dzemihoro, vakati izvi zvange zvichidzorera shure uwandu hwevanhu vaigona kubayiwa pazuva. Vatiwo danho iri richabatsira kuti munzvimbo dzinobayiwa nhomba musanyanyounganwa zvakanyanya.
Zvinotibatsira kuita kuti tiite decongest ma government institution, ma government vaccination centers angagara achibaya nhomba kuti tinonga tawedzera mapoints ekuti vanhu vapewe. Saka kuwedzera ikoko kunoita kuti zvikurumidze tikurumidze kureacha the intended goal yatinayo yekuprotekta vanhu vedu. Saka ndichizvitarisa inini ndiri kuona zvinhu zvino zvakanaka.
Asi vadongo vayambira hurumende kuti inofanira kutora matanho akasimba ekuona kuti nzvimbo idzi hadzizowedzeri mari yavanobhadharisa pamwe nekuona kuti nhomba yeCOVID-19 haizotangi kushaikwa kuzvipatara zveveruzhinji uko vanhu vari kubayiwa pachena.
Tinogona kuzoona vaakutanga kuchaja mari yakawanda kudarika iyo yataurwa iyo nominal fee. Paakutanga kuitwa chitsotsi again, tinogona kuzoona iyo hurumende pachayo vanoita nezvazvo vaakutanga kuendesa mavaccination akawanda kumaprivate sector ikoko. Gozonzwa kuti kuzvipatara zvehurumende hakusisina kana kuti zvemakanzuro hakusisina, vaccine rasarira kuprivate. And now
nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera varumbidzawo danho iri vachiti chitsvambe chinodzokera zvakare kuhurumende kuti itenge nhomba dzakawanda.
Kana dzakumanejiwa zvakanaka richaona kuti izvo takurumidza kuricha matageti edu okuvaccinata 10 million people panozopera gore rino. Saka imwe side yeequation yacho kuuya kwenhomba dzacho dzichibva kunze kwenyika dzichiuya muno, hurumende ikamita its commitment kuunza nhomba, isi taunza mamaplayers emuprivate sector kuti avaccinate, aiwa zvinobudirira, tinokwanisa kuvaccinata 10 million people. Ndo danho rakanaka ratorwa nehurumende iroro.
Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vachitambira nhomba mamiriyoni maviri eSinovac nguva pfupi yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichateverera zvipatara zvisiri zveruzhinji zviri kutengesa nhomba kuti mari idzi dzidzokere muhomwe yehurumende. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 2697. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 85732, zvichiteverwa kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nezana negumi nevatatu 2113 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 1,184,435. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana maviri nevatatu, kana kuti 643,203. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nenzira dzakasiyana-siyana danho rakatorwa nehurumende rekuderedza uwandu hwevashandi vayo kusvika pazvikamu gumi kubva muzana vanenge vachibvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichiita chamuramba mhuri munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati danho rehurumende iri rinovhiringidza veruzhinji pakuwana zvavanenge vachida kumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Munyori mukuru wesangano reBulawayo United Residents Association, Bura Amai Luisa Mangisi, vati vanonzwisisa havo kuti danho iri rinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, asi vati izvi zvinosiya veruzhinji vachinetseka pakuwana rubatsiro rwavanenge vachida kubva kuhurumende. Amai Mangisi vati hurumende inofanirwa kuvandudza dzidziso kune veruzhinji kuti vaone kukosha kwakaita kuti vabayiwe nhomba.
Chikuru chiripo ndechekuti dai vakurudzira vanhu kuti vanobayiwa jekiseni reCOVID, ndozvinhu zvingaita kuti nyika ifambe. Nokuti tikavhara nzvimbo dzinofanira kuti vanhu vawane mabirth certificate nezvinhu zvakadaro, handione sechinhu chinotibatsira, nokuti chirwere ichi zvechokwadi tichagara nacho kwenguva yakareba.
Vakambo vemutedzeri wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vati kunyange yazvo chiri chokwadi kuti kuve nevashandi vehurumende vashoma pabasa kunogona kuvhiringidza zvakawanda kusanganisira upfumi, danho iri rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Zvakanangana nekuti chirwere chisapararira, problem ingangova pakuti zvinoafekta ikonomi, asi upenyu hwakakosha nokuti ikonomi yagara inogona kuzongomutsiridzwa vanhu vari vapenyu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati sangano ravo rinotambira danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa kwechirwere ichi munyika huri kuramba huchikura. Vati hurumende inofanirwa kutora mukana wekuvandudza kushandiswa kweunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akawanda anogona kuitwa kuchishandiswa nzira iyi kusanganisira kupa vanhu zvitupa. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zvinhu zvinogoneka uye zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekushandisa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akasiyana-siyana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pane mapazi akawanda ehurumende anokwanisa kuita digitalize kuti vanhu vakwanise kushanda vari paintaneti zvakafanana nekuapplyira zvitupa, mapasipoti nezvimwe zvinoitwa kwaregistra general zvokwanika kuiswa paintaneti kana vakaisa software yacho necustomer interface yacho yekuti vanhu vaive vachidini vachishandisa. Zvinhu zvatagara tichiudza hurumende yedu kuti ngaiedze kuitawo digitalize hurumende.
Taedza kunzwa kubva kumunyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kuti veruzhinji vakwanisa kuramba vachiwana zvavanoda kumapazi akasiyana-siyana zvisinei nekuti vashandi vehurumende vashoma ndivo vanenge vari pabasa asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zvehupfumi nebudiriro vaVincent Chakunda vati munyika dzakawanda vashandi vakawanda vave kushanda vari kumba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID asi vati muZimbabwe izvi zvinogona kunetsa nekuda kwezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi uye kusave nezvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita izvi.
Tinofanirwa kuita broaden nhau yeonline facilities or government providing services through online means.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi vanove zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo yemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori iri kupomerwa vaZuma kusvika mwedzi unouya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutongo uyu wadzikwa nhasi nemutongi wedare repamusoro vaPete Coene mushure vaudzwa negweta guru ravaZuma vaDali Mpofu kuti kutongwa kwavaZuma hakufanire kuenderera mberi pakatariswa kodzero dzemusungwa dzinosungira kuti ange ari mudare panonzwika nyaya yake. VaMpofu vakatiwo havadi kuti vaZuma vange vachitongwa pachishandiswa dandemutande uye vakaudza dare nemuvhuro kuti vakakundikana kuwana nguva yekutaura nemusungwa nepamusana pemhirizhonga yanga ichiitika muSouth Africa. Kunyange hazvo vachuchisi vakaramba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi ienderere mberi ichinzwika padandemutande, vaMpofu vakati vanoda kuti vaZuma vange vari mudare vachipa humbowo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vakun avo vatambira chikumbiro chavaMpofu vati vatora danho iri kuti vape magweta avaZuma nevachuchisi vehurumende nguva yekugadzirira magwaro achatsanangura kuti mhosva iyi ichafambiswa sei kana yatongwa. VaZuma vanzi vadzoke mudare musi wa10 Nyamavhuvhu paine tarisiro yekuti dare reConstitutional Court rinenge rapa mutongo waro pachikumbiro chakaitwa zvakare navaZuma pamutongo wavakapiwa nedare iri wekuti vapike mujeri kwemwedzi gumi nemishano. Imwe nyanzvi mune zvemitemo vaCrispin Machingura vanoti mukana wapiwa vaZuma nedare unoenderana nezviri mubumbiro remitemo yeSouth Africa.
Constitution yeSouth Africa nechimwe chikamu chemutemo chatinoti Criminal Procedure Act izvozvo zviri zviviri zvinoti hapana munhu anogona kutongwa oro kuiswa pamatare edzimhosva iye asipo.
VaMachingura vatiwo pachadzoka nyaya yavaZuma mudare musi wa10 Nyamavhuvhu dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chemagweta avaZuma chekuti vaBilly Downer vasamiririra vachuchisi sezvo maoko avo asina kuchena panyaya iri kupomerwa vazuma. Vazuma avo vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vari kuferefetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaive mutungamiriri weSouth Africa. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri yekwaGupta zvikuru vanakomana vanoti Atul AJ naRajesh Gupta avo vanonzi vaive pedyo zvikuru navaZuma. Asi vaZuma vari kuramba kuti vakapara mhosva idzi. Zvichakadaro runyararo rwave kudzoka zvishoma nezvishoma muSouth Africa mushure mekunge hurumende yaendesa mauto zviuru makumi maviri nezvishanu munzvimbo dzanga dziri kupisa nemhirizhonga iyi. Nhasi vanhu makumi matatu vakasungwa mumhirizhonga iyi vamiswa mudare remuJohannesburg vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Hurumende iri kutarisirwa kuona vamwe vanhu mazana maviri vachimiswa mudare muJohannesburg mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain neZuro akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri munyika iyi, pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hwehurumende yeBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe 150 nemusi wechitatu. Hurumende yeBritain inoti vanhu ava vakaparadze mhosva munyika iyi nekudaro vanofanirwa kubuda. Dzimwe nhengo dzeparamende yeBritain dzinonzi dzakanyorawo gwaro dzichikurudzira bazi rezvemukati menyika kuti rimise kudzingwa kwevanhu ava nechimbi chimbi dzichiti dzinotyira kutyorwa kwekodzero dzavo kuZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain kuZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Taedzawo zvakare kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande, asi takundikana kutaura navo. Asi nhengo yesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vanoti vari kukatyamadzwa kuti chii chashanduka chave kuita kuti Britain, iyo vanoti ichangobva kutemera Zimbabwe zvirango, idzosere vanhu kunyika yainoti iri kutyora kodzero dzevanhu.
Takabata nemabato akasiyana-siyana tikaenda kunoratidzira tiri pamuzinda weZimbabwe paZimbabwe Embassy, tichivaiuchidza kuti hurumende yava Mugabe yakanga isingatambiri maasara musikazi nechikonzero chokuti vaiti vapandirwe hurumende. Saka chasiyana navo chii? Hurumende imwe chete iyo ndo hurumende yanga ina vamunangagwa. Saka chekutishamisa ndechekuti chii chachinja chavaa kuita kuti vachitivo vanotambira masanctions kuzvivo? Chii chavapuwa neUK? Vada kurevera nhema nyika dzese kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuZimbabwe. Tikabva tikaenda kuHome Office kutiwo tikaiuchidze zvakare through our petition kuti ihurumende imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvondo aperayo vachitivo haisi kuremekedza mahuman rights evanhu. Saka chachinja ndechipi? Vaa kutumira madeputies kunyika imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvondo aperayo. Zvinova zvinotikatsanudza zvikuru. Madouble standards ari kuitwa nehurumende yavaJohnson neyavamunangagwa hazvisi kunzwisisika kuti vari kuda kusvika papi, and hazvisi kuwirirana nekuti vakapa masanctions kuhurumende yeZimbabwe masvondo aperayo. Vapedzezvo vochiti vakutumira vanhu vari kutya hurumende iyoyo vatumira ikoko. The UK has got an obligation to receive asylum seekers who have protection. Saka zviri kutityisa kuti chii chachinja.
Muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nehurumende yeBritain kuti vanhu ava vanhu vaiparadze mhosva munyika iyi?
Zvikonzero zvavo zvavari kutaura kuti vari kuda kuti vanhu ava vadzosere kumusha ndezvekuti vari kutivo macriminals vanenge vakapara mhosva kunoku. Hongu variko vanopara mhosva vachienda kujere. Zvino mutemo unoti kana waenda kujere kwemakore anokwana mairi unofanira kudhipotwa kuendeswa kumusha. Asi zvatiri kuona kunoku ndezvekuti kune vamwe vane madriving offences iyoyo vanotoitora semhosva, inotonzi mhosva iyoyo, unotonzi uri criminal nekuti unenge wasvikora mutemo. Saka kune vane madriving offences vari kuwanikwa vachiendeswa kumadetention centers izvo, vamwe vanenge vakaitawo mafraud, vamwe vanenge vakaitawo zvakasiyana-siyana. Asi mutemo uripo unoti kana munhu uchinge waita mhosva inoita kuti uende makore mairi kujere unofanira kudhipotwa. Asi zvatiri kuona kunozviri kukatyamadza nekuti vanhu vacho vawandisa 150 and kuti tinzwisise kuti vanhu ava 150 vese vakapara mhosva here kana kuti zvango zvekuti vazadze ndege vaendese vanhu muzimbabwe kuburikidza nokuti vakabuda mueurope saka hazvisatyisika kuti vari kuzvifambisa sei
ava vanga vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevana vezimbabwe vari mubritain rezimbabwe human rights organization vakingston jambau vari parunare kwakare kubritain nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika vakafanobata chigaro chemutungamiri wemali vaasimi goita havana kukuvara zvichitevera kuda kubayiwa nebanga nemumwe munhu apo vanga vari muurongwa hwekunamata kwemaislam weaid al-ada izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika patwitter zviuru nezviuru zvevanhu vasina pekugara musouth sudan zvaenda kunogara muguta retambura zvichitevera kutiza kurwiswa mudunhu rewestern equatorial uko kwakafa vanhu vatatu muzinda weunited nations musouth sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi zimbabwe yave kuedza kukwezva vamwe vemabhizimusi vekurussia mushure mekukokwa kumusika wekutengeserana kunyika iyi werussia international industrial trade fair asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti zimbabwe igadzirise mitemo yekuti munhu atange bhizimusi munyika sezvo paine zvimhingamupinyi zvakawanda Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemaindustry nekutengeserana, Dr. Sekai Nzenza, vanoti vakaenda kuRussia nemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, Confederation of Zimbabwe Industries, ZimTrade nemamwe mushure mekukokwa na
Minister weIndustry and Trade vanonzi vaDennis Mandrov. PaTrade Fair vanenge vachitaridza zvavanoita muindustry yavo. Kubvira kutechnology kune mamachines ekurimisa magadziriro avanoita dzimotikari nemabhazi nyaya dzemakombiuta nyaya dzemadrones kana magadziriro avanoita mishonga
vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakakomborerwa mune zvakawanda zvinokwanisa kusimudzira maindustry
tinoti goridhe tinaro platinum lithium, madiamonds, zvese izvozvo tinazvo. Asi chinodiwa manje, itechnology kana kuti mamachine ekuchera kukwanisa kuti goridhe iroro rigadzirwe muno mumafactory edu emuZimbabwe.
Asi pane zvinobatika here zvakatenderanwa? Dr. Nzenza vanotsanangura.
So tiri kuRussia takazoona zvemamwe makambani atakagara navo pasi aya makambani akanga aine chinangwa chekuti vataure neveZimTrade pakatoitwa chibvumirano chekuti maorange ari kuenda kuRussia iye zvino achawedzerwa zvikuru zvakadaro futi vakati vanodowo kuzopota vachitenga mablueberries edu vagoda maavocado vagoda mengo vagoda zvese zvizhinji fanika even mapineapple kuti apote achienda ikoko kuRussia
imwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuti ikwanise kudyidzana neRussia ichisimudzira upfumi hwayo
pari zvino kutengeserana kweZimbabwe neRussia kusati kwanyanyisa kudzika asi kune makambani anechitsama ekuRussia ari kushandira muno muZimbabwe akaita kunge Aurosa iyo inochera diamond kwoitawo inonzi Great Dyke Investments iyo iri kuchera platinum Saka zvinotarisirwa kuti kuenda kwakaita gungano iri kunogona kuunzwa mukana sekuti Zimbabwe ine matingati investment opportunities kana kuti mikana yekuita mari kune vekunze especially kana kuti tichitarisa tingangoti mumining cherwa mukurima manufacturing zvikuru sei mafertilizer nemachemical anova akanga amboda kuratidzana kangoti kuwana gwara pakati pekudyidzana kwenyika mbiri.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Asi Dr. Chitambara vatiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vekunze.
Makaona kutanga kuti munhu anga achiregister business kana kuti apiwe license, makatarisa World Bank ease of doing business survey yavanoita aya, zviri kutora nguva inosvika iyo about 27 days on average kuti unge uchiwana license. Saka mazuva akawandisisa, tichienzanisa nedzimwe nyika vana Zambia vari pasi pe 10 days nedzimwe nyika dzakatikomberedza, titoreducesawo zvakare cost of doing business muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Zimbabwe ndo nyika yedzimwe dzine the highest cost of doing business. Saka kana cost of doing business iri pamusoro, zvinoreva kuti munhu arida kuisa mari munomo achawana a very low return on investment. Ende maregulations akawandisa, zvinopedzera zvakuita kuti muve necorruption. And corruption inowedzerawo zvakare cost of doing business.
Musika wekutengeserana uyu wakaitwa kubva musi wa5 chikunguru kusvika musi wa8 chikunguru kuRussia kwakare. Nyika dzakawanda dzainge dzakakokwa dzinosanganisirawo Britain, Germany, Japan neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Panguva yehurumende yoenderera mberi ichitora matanho akasiyana-siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa cheLevel 4 COVID-19 lockdown, vana muzvinabhizimusi vechidiki vari kuchema-chema vachiti matanho ari kutorwa nehurumende ari kukanganisa mabhizimusi avo. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wekambani yeUpside Driving School vaitai Masango, avo vati denda reCOVID-19 riri kukanganisa upenyu hwevechidiki zvikurusa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere cheCOVID-19 chiri kundishungurudza zvakanyanyisa. Makambani mazhinji ari kuvhara, zvinova zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki munyika varasikirwa nemabasa.
Chirongwa cheCOVID-19 lockdown chiri kukanganisa here basa renyu?
Chiri kukanganisa zvakanyanya basa redu. Takatarisa kuti nhamba yevadzidzi vaiuya kuzoita zvidzidzo zvavo yakaderera zvakanyanyisa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vataidzidzisa vaibva kunze kwenyika, mabhodha akavhara. Saka naizvozvo havasi kukwanisa kuuya. Izvozvo zvinoita kuti basa redu riite shoma.
Sekambani, ndeapi matanho amuri kutora akanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Usu sekambani, tine matanho atiri kutora anodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19, anosanganisira kugara takapfeka face masks nguva dzese, uyezve kukurudzira vadzidzi vedu kuti vapfekewo maface masks avo, kugara tichigeza maoko nemvura ine sipo kana kushandisa hand sanitizer, kugarazve takachengetedza social distance, uyezve kugara tichifumigeta motokari dzedu.
Vamasango, pane dzimwe nguva dzekuti munosangana nevanhu vasingade kuremekedza mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Sekambani, zvii zvamunoita kune vanhu vanenge vachida madriving lessons asi vasingaremekedzi mitemo iyi?
Vakawanda vanhu vasati vava kubvuma kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko. Isusu kana tichinge tasangana navanhu vakadaro, tinonyatsokuvatsanangurira zvakanaka, togara pasi navo, tovaudza zvachakaipira uyezve nezvachinozokonzeresa kune avo vavanozondosangana navo vavanogara navo kudzimba kana vachinge vapedza malessons.
Nguva ndiyo yadyanana petai huru kuredu nokanda mashoko enyu kupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Ndinokurudzira ani naani akanditeerera panguva dzino kuti kana achinge awana mukana wekubayiwa nhomba inodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 aite saizvozvo. Vasateerera kumashoko eavo vanorambidza vanhu kundobayiwa nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvakanakira kuti kana chirwere ichi chichinge chazokubata wakabayiwa nhomba, hachizokubati zvine mutsimbo.
Avanga vari vaitai Masango, mukuru wekambani Upside Driving School, vachitaura vari parunare namai kove veStudio 7 vari kuChipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-20 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe nabe wazi ukuthi kunemikhuhlane enje. Iprogram engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingasayiqinisa nje kuphela vikele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo esile the problem yama specialists ebetholakala eHarare uphela even lapha kubulawa bebalithwala manje njenge government sisebenza le University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma district hospitals ethu ukuthi betrayina ukuthi beyenza bebe ngama-specialist beqeda ukutrayina udukati silibona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapho abasuka khona.
Ukhansila ka-ward 17 lo 19 unkosikazi sikhululekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba ivaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender based violence ziyanda. Abantu abaningi abatholi imali, nxa ukuthi abatholi imali umangoye qinisehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinatwa khona. Le kwathi kuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bousebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 p.m. Uthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. I-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekutshiye loZulu edideni ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngelihlo lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba ukuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulo mkhuhlane ama-vaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kwengezelela leyalonyaka kundleko yakhe ebhajethi encebisana losizo azaluthola kwabamabhizimusi azimeleyo.
Sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka
ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okwakumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni awe-COVID-19.
Imagine some of the resources that were originally earmarked for certain KKA.
ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs. Leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi, siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle uDokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe lemali yokuvikela kulumkhuhlane ngoba usasekhona.
Kala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile, bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili, ukulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi, ukubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo, abe lendlela zokukhulumisana leward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe-vaccine, abe senelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70%, ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane, i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele, uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisilale kathesi anwanelisi ukuthi lihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni. For a family of six, data, I probably data line it. If you can see all the people around, you may 49 corner. So I can only be at this average teacher of color. Take home itemized almost
1,000 khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokho liqhubeka likhankase liholo eliphezulu. Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama radio.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane siphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo, 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 mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, ubona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzenza ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempilakahle, njengenhlalakahle, njengemfundo. Asikazele umumo womnotho angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani yinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba nengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba nobunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona seliza kwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyukuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ukuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani laba banjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Kuqhubeka uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television lama-fridge amapholisa athi zitholakala emabhasini esesiyachapha umngcele eBedbridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani nini njalo malini. Kodwa kumgcini sihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela olusanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla za kabafaki ama receipt kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalaycha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika eborder sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezidolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene zelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijontiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, amathelevishini, imitshina yokuwatsha, amaradio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokutshiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks, discam yabona abakhona ukuthenga.
Usenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma, umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo le ntombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye. Kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo. Umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho. Umphathintambo wefosini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo sibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekhangele lokuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 Ncwabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha twandaba nxa lelicala selithethwa. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba abatsha umnumzana Briski Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi kube le midlalo ekhona. Sekungakunjalo, nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport even ama-sporting clubs amaningi ama-sport bathola imali ama-gate taking ngenxa yomthetho we-COVID ama-channels zonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusoka lapho abaye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini, but ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abalazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala amabhora lawo maybe social kubheje ama-money games at least mhlawumbe bangathola okuncane. Ama-clubs awo karini kuyawanzimela ukuthi abhadale ama-players abangadlaliyo ngenxa yokuthi nabo abalanzuzo abayithola nxa kungela sporting TV siyathi kwenzakala. Of course there few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship, abanye abalutshwane asebengodrayiva bemthova obhijilayo futhi engathi khathesi isavaliwe. So kuyisimesibi khathesi ebantwini abakusport industry.
Ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe?
Isport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi. Nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana, which is one of the economic ways ezisebenzayo. Khumbula ukuthi sesiphila ine-digital economy, so that i-field yemidlalo the gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo ku-economy yethu currently. I-sport tourism ngayikho xa imidlalo imisile. Kukhona ukwehla sile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhayelizi kuma-city councils. Ama-city councils amanye akethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo, which is a way of fundraising kubo. So nxa kungela sporting activity ekhona, which means ukuthi labo akula mali engena imbe yakhufazi, and in turn i-economy yethu iyadisafa.
Inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19, inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19?
Kulenhlelo eziningi ezinyisiwe ngenxa yakhonokho, ngenxa yokuthi yathi abantu khona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities wonke okwamanje asanyisiwe, which means kokhona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown, unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi nesimephumileyo siya kuma-Olympic Games, but local imidlalo leyo imisiwe.
Siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19. Abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo. Ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezisho ngurhulumente kumbe le World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infektwa yi-COVID-19. Khonokho kungasebenzile kuhleli because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona umunye sesifike at a point yokuthi kwakhona you know he has the health immunity. So nxa abadlali labo bengahlatshwa, ama-coaches engahlatshwa, kungaba yinto enhle esise ukuthi kwakhona okunye sokungavela after that, but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi kungaqalisa ama-sporting activities.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso ukuthi khathi sibaphila nzima, kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona, abantu kabasatshe basanitize. Lapho abakhona bagqoke ama-mask up. Indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwe ngamandla, kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa.
Lo ke ngumnumzana Brisk Ncube, ingcwethi kwezemidlalo lamasiko, ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.